zvigomborero zvamagadi pazvakanaka vagadi gomberedza vachingoedza kugumbira haiwa zvigomborero zvamagadi pazvakanaka vagadi gomberedza vachingoedza kugumbira haiwa zvigomborero zvamagadi pazvakanaka vagadi gomberedza vachingoedza kugumbira vabuda muru zvigomborero zvamagadi pazvakanaka
Sanangoni, ngoni tsinoburuka, dai ndichigara. Mumwena, ndimi munoronga, pazvichatanga, kusvika pazvichaguma, baba munakuita, chiramwa. Dai pasanangoni, ngoni tsinoburuka, dai ndichigara.
Thank you. music@gospeljingle.com.